Izvi zvinotevera kubudirira kwakaita chikwata chevanhukadzi chenhabvu chemamaiti Warriors panguva imwe cheteyo chikwata cheHarare City chakadamburwa ndokubuda mumakundano eCAF Confederations Cup. Chikwata chemamaiti Warriors chakaita mangange 1-1 neTanzania pamusha muRuparo Stadium asi chikakwanisa kuenderera mberi 3-2 mushure mekunge chakambokunda apo zvikwata izvi zvakasangana kuTanzania masvondo maviri apfuura. Mutungamiri weZimbabwe Football Association maPhilip Chiyangwa vakati mari yese yakabhadharwa nevanhu kupinda kunoona mutambo uyu inofanirwa kugovanwa nevatambi vemamaiti Warriors. Vakavimbisa kutengera vatambi vese vemamaiti Warriors nhumbi dzekupfeka vachitivo havasi kufara nemapfekero anoita vatambi vechikwata chevanhukadzi ichochi. Zvakamira zvakadai, chimwe chikwata chemuZimbabwe cheHarare City chabuda makundano eCAF Confederations Cup mushure mekurohwa 3-1 neZanaco yekuZambia. Mutambo wekutanga Harare City yainge yakundwa zvekare 2-1 muRuparo Stadium. Izvave kureva kuti Zimbabwe haisina chikwata mumakundano ezvikwata zvemuAfrica mushure mekunge Chicken Inn yakarohwa zvekare neMamelodi Sundowns yekuSouth Africa. Mune mumwe mutambo, chikwata cheHighlanders chasvika mufinari yeZimbabwe National Army Charities Shield mushure mekudambura FC Platinum 4-3 nemapenareti. Zvikwata izvi zvaive zvapedza mutambo panguva yakatarwa zviri mangange 1-1. Highlanders yamirira chikwata chichakunda pakati peZPC Kariba neHarare City. Tiri kunze kwenhandare, vatsigiri vechikwata cheDynamos vaive vari kumakumbi orphanage kwamuriwa uko vaibatsira nherera dziri pamusha iwoyu. Vatsigiri vechikwata ichi vakaenda nezvekudya izvo vanochengeta vana ava Sister Diana vari kutenda zvikuru vachiti ivo panguva ino zvinhu zvakavaomera.
Kuafita kuri kunetsa, zvinhu zvakaoma, saka kufungwa kwataitwa neDimbare tine mufaro mukuru.
Mutungamiri wevatsigiri veDynamos muHarare vaStanley Makesa vanoti uhurongwa hwavagara vanawo zvekuti vari kutarisira kuti vanoramba vachiita zvakadaro.
Pfungwa idzi Harare chapter yanga yagara ichizviita, saka nyaya ipa yakataurwa neHKD tikati kuti tine urongo hwatatinawo nemaprojects akadaro atatida kuita, saka ngatitongonotangira chikumakumbi.
Svondo rino maziso ese ari kuva mutambo wemaWarriors weAfrica Cup of Nations apo vari kutamba neSwaziland nechishanu. MaWarriors ari kutarisirwa kuve mukamba ave ese mangwana vachigadzirira kuti vasimuke kuenda kuSwaziland nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.